kuramba tichikorokotedza maticha eZimbabwe ayo ari kuita zvatatisingatarisiri tari tiziya kuti vanovhundutsirwa vanoshidzirwa nekudzingwa mabasa nekutorerwa muhoro asi vadhifaya zvese varega kuenda kumabasa atendezi dzasi mumaschools yadhiropa kusvika pa49% varayiridzi vachiramba kuti hatingarambe tichishandira mahara tine mhuri dzekuchengeta zviri kunyanyotifadza ndechekuti vamwe vemamaunionwo vari kujoina tichiitawo hurukuro nemamwe mamaunion kuti toita sei kuti tisimbaradze donzo redu.
Zvii zvamuri kuchemera kuti dai zvagadziriswa zvaita kuti mutore danho rokurangwa mabasa?
Chichemo chedu zvingori zviviri. Chekutanga chiri chekuti mari yedu idzorerwe painga iri pre-October 2018. Chepiri chiri chekuti kana murayiridzi achinivhizeti apiwewo kondirakti iri separate inoita kuti abhadharwewo sezvo zimuseki riri separate entity. Munokatarisa vanogadzira mazamanishoni anonyorwa kuzimuseki vanobhadharwa, vanoamaka vanobhadharwa, varayiridzi vanoyiridzi vanofanira kubhadharwa. Nekuti chinoda kuti tinyanyochemera kuti vabhadharwe ndechekuti kuinivhigileta uko kune marisk akawanda akunoya nako ekuita kuti nenyaya yenzara yatinanene mwaanoita problem arimo onzwa nzara odonha asi unochachwa otozi waane mhosva wodzingwa basa asi wanga waenda kunoita maricho kumunda wausingabhadharwe zvakare because zimuseki kwatiri maricho yepanext door hapasiriro donzo ratakaimbulerwa nepublic service. Saka tokufara kuti vanhu vese vari kupinda vachiwirirana nezvo.
Iko kurangwa mabasa kwamaita uku hurumende yati yatora matanho here kubva nezuro nanhasi ekupindura zvamaita izvi?
Hurumende iri kuramba ichiita zvayo zvekuita kuti kuita zvezvanana zvevana vekucreshi kuda kunyomba. Tinoona vachinyora manyepo manewspaper vachiti maunion iwayo ari kuratidzira hana vanhu ane vanhu 300 ivo vaitoziva kuti vanonyeba. Hatizive kuti pfungwa dzezvana zvekucreshi vakazvowanepi vari vanhu vanofanira kutungamira. Hurumende iri kunyomba iri kuita kumwe kwainotaradza iri kutaura kuti zvatoita hazvina basa asi tirikuti hurumende kana iri yevanhu izive kuti section 75 yebumbiro reZimbabwe rakaipa hurumende basa nekuti ngaichidhiriva on the access to education yevanhu. Saka haisati yapindura zviri komodo.
Tichiona huwandu hwamuina hwoimi zvingaita here kuti pave neyatingati impact kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi?
Mukatarisa varayiridzi vanotsigira tus vese vanosvika 35,000 mafuu members edu hongu taakusvika ku7,000 zvichidaro sezvavaitoratidza apa impact yatovepo nekuti tiri kufamba tiri pai tiri pamwe chete.